Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vacharisa kuti zvizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezvimuchigaro mugari weZimbabwe arida kuzombova chirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo unechekuita nesarudzo paredio nepadande mutande rezoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso, vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine miriri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega, uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neredio. Dzinoti redio vape pfungwa dzavo paredio dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza2 masikati, paStar FM vozoita izvi na4 masikati, kwozotiwo paZoom nenguva dza9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaredio sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCOVID-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindiro redu remutemo resection 141 tinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva akura taitiika ipresent amutite riiti yechete vanokwanisa kusvikira vosvikira. Zvinobva taurwa kuti vanhu vaitanga kuenda padande mutande kana kuti kuenda pazumu kana kuenda paredio kumbunyikidza kodzero dzavana veZimbabwe ekuti izvo bumbiro remutemo ndiro rakanyanyisa kukosha. Hatizivi zvakabva kunani. Ini ndiri mukomiti yacho yejustice, saka ndatozozvireiza kupawa komiti yedu kuti aiwa zviri kuitwa handizvoba, vanhu vakutambisa bhora ndisina mweya.
Ko sei muchidaro vagonesi?
Zvoda zvakaitwa mvuri yakapera zviro izvi, nekuti petisheni yakabva kuzimbabwe election support network yakauya muna 2018 which is almost 5 years ago, vachinge vaunza zviro zvavakaona zvavakanyirisa kataurwa namamwe masangano akabva muzvide nyika zvaizvota zvivambidze pabumbiro redu resarudzo. Asi yafanirwa kunge takasara nguva yakareba pasina zviri kuitika, nekuti tekomiti yeparamende takasangana takawanda tikaita maworkshop neministry justice nemango akasiyana siyana, tikabudawo nedraft electoral amendment bill. Draft amendment bill rakabva ratetwa pazvinji bhararaswa ministry of justice izokona kuunza amendment bill yavari kuunza kuparamende ndopamberi peparamende yakagarirechwa. Katikuva zvese zviri kuitwa izvi ndezvechikopekopo ndezvechichoti.
Asi imi semumiriri wevanhu makambovaudza here vanhu kuti ndo zvaakuitika?
Imi semumiriri wevanhu nichanditendera nyanga ndiine musangano nezuro kusakubva nevagari vemamutare vachitotitimwawo nezviri kuitika. Vachanga vachida kuti vawane kodzero kuti edu tikakaita meeting sezvaunge izwa makore ese kuzoita ndihwani yekumanikaendi hazvina mhosva kuti ikupi vaizoita kuti vasvike ikoko.
Saka kana pachiitwa zvakadai pane mukana here wekuti zvipikiswe kana kungave kumatare?
Vanhu vemuzimbabwe vanokwanisa kupikisa, zvibhorwa zvemuzimbabwe zvinokwanisa kupikisa. Ichiyo chavadai tichakwanisawo kutaura zvipikimo zvedu, nekuti vheki pachai yakungaikadai dzekuti zvisangane nedare kuti komiti yejustice vainge vanhu vachingopikapika nekunojenga njenga.
VaInnocent Gonese inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira muTare Central mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Reform Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga chekutanga chatinoona, tinoona kuti nyaya iyi mavirtual kana kushandira padandemutande, tikuona kuti nyaya yakauya inyaya yekuti kunga kuine COVID. Saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi, tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neredio zvekare, vagove netelevhizhini, vagove nesocial media, vagove zvekare nemamitings anoita kuti vamwe vanhu vagone kusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari, pane kuti vabva vangoti tiri kuenda kuredio kwega kana kuti tichaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati. Toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana, havasi vese vanozowana mukana wokuti vange vachikwanisa kuteerera redio. Tikatotarisa nyaya dzekuti magetsi ari kunetsa, dzimwe nguva vanhu vanenge vari kumabasa, vanhu vanenge vari mumaminda, saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redio chete zvinogona kuve futi dambudziko kana rikave platform imwe chete.
Asi ka mutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsvapa, ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho.
Aiwa, hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa, asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo, vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wechigari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Asi muri kuufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo?
Isusu semaonero atakanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvacho. Asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo. Saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripoti edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwa kuparamende kwacho. Dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyaya dzezvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvinabhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina.
China yagara yadzikamidzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite bhizimisi muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica, vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China haitarise izvozvo, uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidzi. Saka nguva inoyi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Mozvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma, asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wislo muchikawasara kavukatema, mukomana wechidiki anenge akaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura, kwaanove akadzidza zvidzidzo zvake zvese zveprimary nehigh school. Paakazopedza akazopinda muZimbabwe Republic Police kwemakore ane chitsama, ndokuzosiya mugore ra2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wislo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri ku high school apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro rakatadza kutsikisa mushure menge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi?
Panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora. Zvinove zvakakonza kuti bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora. Ndange sino zvikwanisiro zvafana nemacomputers panguva yacho. Ndo zvakakonza kuti iri kwanisa kurasika bhuku iri.
Ko sei musina kuzonyora zvepatsva?
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba wechido. Nekuti ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana. So zvakabva zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku ijairi ndo sara pavana randakatsikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa, kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechiona, tinoona kuti inyaya yepasichigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena. Vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunove kumaruva edomboshava, uko kwandaiona kuuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura, panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kushandiswa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika pari zvino yave kunzi Domboshava, uyo anove akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzaruri kutika. Akanga akura ava angada kusiya masimba ekutungamira, asi izvi zvakanga zvichara ndufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana. Kunyange zvai imba yange yatisana nehushe yaivepo kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutyiwa waSara anachenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusinda usori hwemhando yepamusorosoro, kukokodza vechidiki vose vaivambandwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika yeve kure kwainzi kwamambo mukuru aZhizha pari zvino kunove kwaMurewa dunhu remashonaland East. Vakanidzidza zvehondo vakazodzoka ndounorwisa nhaka yavo. Vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge raitorwa nemushakabvu mambo mutyiwa waSara. Izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutyiwa waSara kuti chenjerai yakanga akwanisa kudzora nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeveshuru yemushakabvu mambo mutyiwa waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore, asi ndibatanidza makuru andakaita kumaruva edomboshava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu. Ndoitawo nhoroondo dzimwe dzatakasiyirwawo navanasorojina varere mapwa dzezvikomo vana vesekuru vangu vakabereka baba vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaodzwawo nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo nodzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal. Vakakwanisa kundivhurura mamwe vakanipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga dzimwe dzimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru seku mazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasichigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei. Dzimba dzinotsikisa kana publishing house akawanda vaitondimhanyira nekuti vaiti pane vatumira inonzi manuscript books atsikitwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo tarifarira nezvinhu zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo chi neimwe nzira usabva rambonyorwa nayo ushandisawo chi chagirudza inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvi pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu iri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo senyi mamubvunza kuti chii chakakwezva kuti unyore bhuku iri uchaa kuti zvawaishandisa zvinhu zvazvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musanyonetsekana mukabata mukoma vanonzi Dickson Bandera panhamba dzinoti 081 007 029, kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 1575 85 00905, kana kuenda pa Facebook ndinonzi Wizlo muchikawa sara kavukatema kana kubata Dickson Bandera zvakare pa Facebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Wizlo Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Makadi niko vatereri, ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana maguma chisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, varairidzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatira basa nemazvo. Murairidzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShesham, John Nyikadzino, anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvozvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorairidza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti vari kuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumba nje kune zviri kuitika.
Aridzi wemanika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri womutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndezvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu mabasi kubva matarisiro ranga hwine nebhozi havabhadhare. Ana FC Platinum nana Chicken matimu anobhadhara, saka ndivati kutiitira zvatanohwina league. Pane plaza ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals haasi kuimbisa denga rechinomwe asi kuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita the previous year.
Nesbit Saruchera, uyo anoraridza Cranbourne Bullets, anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum, iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutanga mwedzi unotevera, asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshorwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 29 kuZibandlela 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njengoba siloke sihamba nje umphako usuphelile siza kudlani.
Bakhonona abaphikisayo abathi bakahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olukuthi bayenze njengizomfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la ka 2023 asozebe free and fair.
Abakubandla elibusayo basola okwenziwa ngabaphikisayo.
Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kahle kwezulu, izifuyo ziyacuba.
Abalimi elupane bakhala ngokuswela izifuyo zokulima. Iqembu le-Islanders lehlulekile namhla ukuvezela abalandeli indlela okusetshenziswe ngayo imali ngomnyaka ophelileyo. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edale lePhalamende akhangelelwe ukuba azakhuluma loZulu kusukela kusasa ngokuguqula ezinye iziqa zomthetho we-Electoral Act. Idale leli likhangelelwe ukukhulumisana loZulu enkundleni zokuxhumana njalo lemisakazweni. Umnumzana Jacob Mutenda usomlomo wedala lePhalamende uthi kulungile ukuba bekhulumisane enkundleni ezitshiyeneyo loZulu ngokwengeza inani labesifazana edala lePhalamende njalo nangokuthi kukhethwe abatsha ezabelweni zonke abazamela izigaba ezitshiyeneyo. Abaphikisayo bathi akuqedakale kwenziwa lidale leli ngoba abantu abaningi abanelisi ukungena enkundleni zokuxhumana lokunye. Kusenjalo bayakhala abakumabandla aphikisayo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano loZulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza uba ibandla elibusayo lezansa ntando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiba.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njengoba siloke sihamba nje umphako usuphelile siza kudlani. Becike sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngaphala ngapha bepfika kusela lutho. Sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akusakuhlaselwa kwabakwe-opposition khonoko esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi mbe kuyenzakala kwezinye indawo, but thina laba esikhona ngapha sikubona. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo, maye ba-opposition bahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza ama-meetings abo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo wenzakini sokuthiwa kulo muntu ohlaselwe i-opposition kwabe sigabeni esikiwo kula province yethu emat north naley ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonoko kuthiwa ngokuthi kuthutha sokukhulunywa kuthiwaza ama-election as if kule nto. Kodwa but mbona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalaba laba ama handlers abo.
Ukawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphehla inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu ukuthi bayenze njengomfanekiso ukuthi ama elections alandela la aka 2023 asoze be free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lapho. Ukuze kungabe asaphumelelanga babe lento abasala beyibambile ukuthi ama elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la. Yi statement yabalazo. Ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama elections azange asoze akadenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama seats abayabe watholile kuze nezo ndawo. Babe khona lapho babe bevuma ukuthi bona bawinile kuma seats la especially kuma urban centers. Laba babe sithi ah thina siwinile lapha kodwa ama elections bekho free and fair. So yiko kumangalisayo khona. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okuthi langasilanda ukhetho olukhulu ukhetho lolu ukhetho lolu eselilandayo ukuthi inqaku lokuthula okunje uzaba lukhetho olukhululekileyo ukhetho ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela ukuphambanisa ukuphambaniseka kokoko kungeladlame kungela msindo konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Bacela uncedo abalimi elupane esabelweni seMathebeleni North abathi abala zifuyo zokulima. Ezinye izakhamizi zeKwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North zithi kazilimanga lo nyaka ngenxa yokuswelakala kwenkomo zokulima. Zithi ezinye inkomo bezicuba ngesikhathi kulunywa ngakho ke zifisa ukuthenga italakita. Umnumzana Dalumuzi Khumalo uthi zithwele nzima izakhamizi.
Izakhamuzi zeLupane kukhanya zihlulekile ukulima mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwento zokulimisa. Izinkomo zabo zifile kakhulu abalimi lapha eLupane zibulawa kube lokutshisa kukhulu last year. So abadala beqalisa ukulima izulu liqala ukuduma lapha bafelwe zinkomo zisemasimini zilima inkomo ife kushotise isipane. Kubangela ukuthi abasalimanga okuya ngapi. Kuqinisekile sibili kudingakala ama-tractor. I-DDF elupane lapha ile tractor eyodwa kuphela. Ayenelisi ukukhava iLupane to city yonke ukuthi ilimele abantu wonke. So abantu balaluka bengalimanga okuya ngapi. Izulu sibili selikhona kathesi kodwa kuzasihlula into yokulima, izinto zokulimisa ukuthi abantu balime batshaye inala.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Simangaliso Masuku.
Ngizalwa khonapha eKwarayi. Esigabeni singaphansi kwejotsholo kodwa kuyindawo okuthiwa iKwarayi. Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kehle kwezulu, izifuyo ziyacuba. Abanye sisela nkabi, abanye sisela madonki, abanye kuyabe kugcine kakhulu kuvele kaya amakhuba kasangeni. Mhlawumbe nxa singathola itrekitha isilimele kungasinceda. Ngoba abanye futhi esigabeni khonapha sokugcwela abafelokazi, iminwe simfitshane, abadala bonke sebalala. So kusela abafelokazi laba sebecubuzekile ngemzimba, abangasaphilanga kahle, asebehlala ikakhulu labantu ababancedisayo. Pho ikakhulu nxa umuntu ekuncedisa kalimi njengoba ungafisa. Ikhuba kasilibambe ngokufanayo. Umuntu okuncedisayo ngeke alibambe njengoba ubufundisa abantu abakho.
Unkosikazi Masuku uthi italakita izanceda abantu abanengi.
Siyafisa ukubana sibe lethelekitha ukuthi at least lanxa ogogo labokhulu bona babanye sebaswela abanye babo benelise ukubana bathole okokusizakala. Ithelekitha ilulu kuyimonitha umuntu umtshela ukuthi hlaba laphana. Abanye inkabi vele abalazo. Abanye inkomo sasibise inkomo abalazo.
uyalanjwa lapha esigabeni, abantu sebechaya ugatshompo, lakunxa bekushaya ugatshompi izulu lingani kahle, lanxa lisinambijana kuvela amagoda phezulu komama sinye. Ikanti nxa kulimithrekitha umhlabathi uyabuvukumunyulwe kakhulu, okuthi lanxa izulu lisina njengathi abanye silime ezidakeni, labalime ezibomvu kuyabamba amanzi, besingaluthabeli usizo lolo.
Umnumzana Sabelo Ncube laye uthi bafisa ukusebenzisa italakitha.
Besidinga uncedo lokubana le asincedisa ngethelekitha lokubana silime ukuze lathi sithole izilimo esigaba sethu sithuthuke.
Abafisa ukunceda abalimi laba lilakho ukuxhumana lomnumzana Sabelo Ncube kuwhatsapp kunombolo ethi +263 779 668 187.
Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis ukhangelelwe ukuba uza kuqala uhambo lwakhe lwezikazi le-Afrika kusukela ngolwesibili. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo nakwele South Sudan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapholisa eMemphis kwele Melika abika ukuba asevale uhlangothi lwabo olethiswa umlando wokubulala uTyrone Nichols oshaywe kabuhlungu ngamapholisa. Amapholisa la asethoniswa icala lokubulala uNichols. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. I-Associated Press ibika njalo ukuba ele-Ukraine likhulumisana lamazwe entshonalanga ngezikhali ezinkulu ezigoqela amatanka okubhomba lezindizamtshina zebutho. Umbiko lo wethulwe ngumcebisi kamongameli Volodymyr Zelensky. So we see Kati says Amasigo. Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo, baba Malinga. Kwenzakalani uma kucolwa umntwana?
Ukucolwa komntwana angithi manje kucolwa unina mangabe eqala ukuthathwa ekhaya. Ukungeniswa kwakhe laphana ekhaya uyacolwa, kusetshenziswa imbuzi okwenzela ukuthi kutholakale inyongo yakhona liyana abesethelwa ngayo ekhaya, athelwe ngayo and then abeseyiqiziswa. Nomntwana naye futhi wenziwa njalo uma ngabe ezolethwa ekhaya, uma kungumntwana ozalibe ngaphandle, and then uma eselethwa ekhaya futhi nakhona uyacolwa futhi ngembuzi abeseqiziswa inyongo liyana ukwamukeleka, ukwenzelwa ukuthi ayamukeleke ekhaya emadlozini afane nabanye abantwana abazelwe la ekhaya, ukwenzela ukuthi nedlozi lingamkhethi libe masi. Kodwa-ke kuyacolwa unina uma umntwana umfazi umthatha umngenisa ekhaya, uyamcola okungumtshato wesintu ongafani nalo mtshato wesikhiwa. Leyo umtshato wesintu ukuthi uyangeniswa ekhaya ayenziswe ngokwesiko, and then sokusiya-ke ngemizwa ukuthi emizini ethile isiko lakhona lokungenisa umakoti linjani, kuyachiyana lokuyana.
Phose lokugcina, baba Malinga,
okokucolwa kuyafanana imbuzi and then umakoti engeniswa ekhaya ukuthi ayamukeleke emadlozini la ekhaya. Mase kunjalo-ke ma kungaso makoti kungumntwana ozelweyo kunje, mhlawumbe uzala umntwana kwenye indawo eseliyahlukana mhlawumbe lo nina, kumbe kokuthi abantu bayamithisa bengamajaha bese betshintombi ikhulelwe izizala umntwana. Umntwana lwana uma selimfuna liyamlanda liyemlobola okwenzela ukuthi limthathe limhlukanise lo nina ukuze unina akwazi ukuyakwenda kahle. Limlobole, mase limlobole selimlethe ekhaya, selimhlanganisa labanye abantwana balapha ekhaya. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi naye azizwe ekhululekile lapha ekhaya, akwazi ukuthi uma kunezimpi zemimoya ezilwayo lapha ekhaya, naye abe namandla, abe legunya. Kungafani nomntwana ongumzukulu okhulele komalume ongayenzwanga lutho, sasiphonga uzalwa kuphela kayenzwa lutho. Lo sekhula nje mawuthiwa omalume ngathiwa kunekwenziwa isiko lapha, yena uyabedlala ngemva kwezindlu ngale, kumbe ukuthi uyovulela inkomo uhambe. lapho yabe sengenile noma ethe ezalwe ekhaya wathola ku esicolo la ekhaya wathola kunomalukazana umalukazana lo khona nguye osengunina naye ukuthatha kunjalo akakwazi ukuzibandlulula ukukhula nje isemsem nabantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlobo sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomnumzana Vusani Sibanda.
Sibonge baba uNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Ngilamazwi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthunzi welanga ilama consequences ayo. Whether ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okuso namhlanje lempilo oyiphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Uma umuntu phila ubuye wena uzibheke ukwazi ukuzibheka wena ungahlali ukukhomba abanye abantu kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho ungubabonjani kubantwana bakhe ungumama onjani kubantwana bakho ungubabonjani kucommunity ungumama onjani kucommunity ophila kuyo zithini izenzo zakho ungumntwana onjani funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke phela uma uzibheka kumira ubona umoya wakho ngobheka amehlo akho kuvela umoya wakho lezenzo zakho uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini. Uma umosha abanye abantu awuzimosheli wena umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Uma ukhalisa abanye abantu umosha abanye abantu awumoshi phela lo muntu omoshile umosha yena lezidalwa zakhe. Owethu mhlawumbe udalela icala umithisile wamithisa Samuel lapho umithise khona kule mphefumulo ekhalayo ngawe wenzani uyela mfowethu uyocela into ethelele. Zithobe lapho moshe khona fika ngokuzithoba lapho moshe khona uyocela into ethelele uhlawule ingane zakho yiku kukhule emoyeni lapho wamosha khona lapho kwazi ukuthi ngamosha abazali kowethu odade wethu buyela uyocela into ethelele zithobe ngamosha kuphi ngatshontsha ngamosha buyela yakuthuma uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile komini upoint abantu ukuthi uthakathiwe sizumbona lalowo mthakathi kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho zithini izenzo zakho kwabanye abantu zithini izenzo zakho emphakathini zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo ungakwenza konke kubi uzibona usurvivor siyezi isikhathi izenzo zakho uzohlawula amakhwensekhwezi zezenzo zakho wedwa ngezinhle uzothola inhlawulo enhle ngezimbi usazobhekana lamakhwensekhwezi zezenzo zakho zithini izenzo zakho uthini unkosikazi wakho mayekubhekile ngezenzo zakho mfowethu bathini abantu wabakho mabekubhekile ngezenzo zakho uyadeserva na ukubizwa baba uyadeserva na ukuthi unkosikazi akubize mngamo uthini umngakho dadewethu uma ekubhekile ngezenzo zakho unetrust na ngawe ngezenzo zakho le ndlela abantu abakubona ngayo yindlela lomdala akubona ngayo yindlela lezithunywa ezikubona ngayo asinakeni izenzo zethu sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho ababe kukhonza ngomuya spiritually babejulile emoyeni siyakhuleka kuwe njalo cela usivule umqondo usivule indlebe zomuya sikwazi ukuthi understand la mihlo moya sikwazi ukubheka izenzo zethu sibe ngabantu abangcono khuleka sidumisa sithi zonke.
bekuluhlelo fuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabakhulu untungamili Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu, banatha njengu, bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku kuthiwa yisikantshi. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary, kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza, abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda, beqeqetshe izifundo zabo. Njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo, kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo, kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi youth kakhulu abayikusasa, abayibo abasikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa. Engabaleka esikolo, indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja. Babaleka abafana besigwejeni kuthi abantwana bangamantombazana. Uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala, basebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo, kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becabange ngengqondo akwakusenzakala kudala, ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla, imisebenzi lezandla, ukubaza, ukuthunga lokunye nje ukwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu, ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers, abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo, +1 202 394 4872. Wezemidlalo basele bekhuza umhlolo abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba iqembu leli lehluleke ukubabikela ukuba lisebenzise njani imali nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka namhla, njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ukungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders Morgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlolisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
So ngalokho bathe sebesebenzile bakhutsha basebekunanzela, hayi kodwa sikhona futhi imali zaphesheya ebezisebenza kuklabhu, mhlawumbe sebebuyele khonapho ukuthi bekuhlela futhi ngemali zaphesheya
ngoba lapha bekuhlelwe ngemali zabo lelizwe.
Ubekezela ngoma ilunga leqembula elendazo okuthiwa yi-life member ngesilungu ukuthi isizathu abasiphiwe basizwile kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kweleZimbabwe.
It's not about what our government is mina sihle ngokuexplain abo bathe kube lama technicalities in terms of the presentation. Although nje i-reasoning yakhona ibe poor ngoba phela i-multi-current system yaqalisa kudala ngo-2009. Khathesi we're looking as a finance person by right, we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Iy'ntatheli izindaba yezemidlalo umuzi wethu uhadebe uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembulayo lendazi lingenelisiwe ukuphakulela amalunga alo isimo sesikhwama, kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyo yenze abantu cabangele ukuba kukhona ukutsha amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibona engathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi behle bekhuluma ukuthi akula ma-financial. Bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM. Abesebuya ke yena u-treasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kangilawo ngesizathu lesi. Amalunga ke e-Islander ebese siba lokukhuluma ngalokho akutshileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana uformer chairman lo osengu-board member uPeter Dube ahlaqalise ngokuxolisa ukubana kusoye kwaba lama financials. Bona ikho kube lephutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano, kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye iy'ndaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi uJoel Luphahla, yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kwisigaba se-Premier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwezomculo sixoxalo somnotho Nkomo.
Asibonge babuduke, asibonge kakhulu usinikeza ithuba. Ngiyithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amacwiwa kithi. Ngiyithathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhulu kudala usathatha uRadio Bantu. Imbali yakhe imnandi, bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa. Bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingululu ngoba wayengazwile impela nje, wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi ifikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyaye ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu babuduli. Bese ngidlulisa ukubonga kubalaleli athi belalele. Ngithi siyabonga bafowethu, siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga iy'nduna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami. Ngiyanibonga bafowethu, lokho okuncane esinifake ephaketheni lami kusho lukhulu. Ngiyabonga. Cele njalo bafowethu ukuthi nisixhase nisithengele ama-CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthengayo umculo wethu. Siyanicela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Base ngivala kha nginikeze inamba la sitholakala khona. 071-9494-313. 071-9494-313. I-CD mobile uzolithola. Siyabonga.
ngesingagqiba uhlelo lwamhlanje uthi sikhangele esibesilazo bayakhonona abaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo, umthembo Stembe, uKips Dube, lale.